Zviuru nezviuru zvatsigirwe ZANU-PF zvafora kubva kumahofisi eprovinsi yebato iri ari mudhorobha zvakananga kumuzinda webato iri zvichiimba nziyo dzokurumbidza vamugabe. Pavasvika pamuzinda webato ravo, vatsigirwe ZANU-PF ava vapiwa mashoko nemutevedzeri wemunyori Mboka revechidiki rebato iri kana kuti Youth League vakudza ichipanga avazivisa kuti vechidiki veZANU-PF vachapiwa mastands kunzvimbo dzakakomberedza Harare dzinoti Chishawasha, Manyame Park nekuNorton. Vachipanga vazivisa zvakare kuti bato ravo rakatotora rimwe prize kuBulawayo kwavati kuri kutogadzirwa kuti vechidiki vapiwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavo. Vaenderera mberi vachiti bato ravo rave kutotsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
President vamugabe vakazvinzwa vakati ndazvitambira hamusiri mimega maiti emuHarare even vekuBulawayo vari kuchemawo zvakare nechemo chemaresidential stand. Ndinofara kumuzivisai kuti zvichemo zvenyu president vamugabe vatanga kutopindura. Zvino muno muHarare president vamugabe vakupai lendi muno muHarare inokwana iyo kuita 1000 hectares.
Umwe wechidiki anotsigira ZANU-PF vaGibson Munyikwa vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nedanho ratorwa nebato ravo iri.
Ipapo ndo patukunyanyo farira ende ipapo ndo pachaita kuti titeure kuti mudhara bhobho haana kwanofa akaenda anyofira imomo muofisi because hakuna mumwe munhu angachazongoti uyai kuno ndikupei stand. Munongoziva kuti stand muZimbabwe igold but isu tsangonzi mukuona imimi mayuthi mastand oi. Saka wana tizodoro gairi dzimwe brand ka tirofana kucheka na tega musoro anekada kurasa yada kuenda nekwake ega because mukuona manje apa pa zvinhu zvedu zvadzora because tama landlord tirofana vadiki.
Zvichakadai vamwe vechidiki vakaita sava Malvin Chikukwa avo vanogara muHarare vati hazvivafadzi kuti nhengo dzeZANU-PF chete ndidzo dzichapiwa nzvimbo dzekuvakira dzimba vachiti munhu wese ane kodzero yekuwana pekugara.
Zvinogumbura zvekuti zvinogumbura nekuti isusu tikatarisa nyika inoyika yakarwiwa nevanhu vemuZimbabwe vese haisi nyika yeZANU-PF chete hausi munhu weZANU-PF anofanira kupiwa mastands iyaya asi munhu wese ngaapiwe nekuti takarwira nyika munhu wese arirwadziwa nekutambura. Saka ngatimika shuwa kuti munhu wese ngaapiwe mastands iyaya nekuti what part bhozi mastands enyika inoyi ivhunde revanhu nyahanda chaiyo chaiyo anoziva kuti ranga riri ivhu revanhu. Kana uvana chaminuka vari zvati nyengari ivhu revanhu saka vanhu vese ngavapiwe ivhu iroro. Tikata sezvisina nehanhanda nana chaminuka chete asi tarisa kuti kurarama kwedu isisu kana tikurarama tiri muZimbabwe yakasunungurwa nevanhu vese. Vamwe vacho hatisikazivi kuti vari mapati api kunyange vanamai mujuru chaivo vakarwirawo ivhu irori iri saka munhu wese ngaapiwe ivhu.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU-PF Youth League vaInnocent Hamandishe vati vechidiki vebato ravo havasi kuzopeta maoko vachiona vamugabe vachitsoropodzwa nemasangano akaita setajamuka neve hashtag this flag. VaHamandishe vati vakazvipira kurwisana nenhengo idzi kana mapurisa akasavasunga pavanenge vachiratidzira mumigwagwa.
Pane vamwe vaakuita zvisavaturo vachiedza kuda kutyisidzira president vedu. President vedu vamugabe havana kuvhoterwa natajamuka, tisu takavavhotera. So kana uchida kutyisidzira vamugabe uri kutinhenha. Next time takutaura zviri very clear. Comrade Chipanga, ndimi mukuru wedu, zviri kuti kuna vachihuri. Next time mapasta akatanga kuita mafani, mapurisa achimhomira ipasaidi. Atichada munhu anotyisidzira president vedu atakavhotera isusu. Ari kuda kuramba achijairira president. Munoti taurira nyaya dzekujamuka kwamajamuka nezuro isatotindivara nekujamuka. Takashisha hatitambe tichijamuka zvekupenga izvi. So ari kufunga kuti ada kutonga Zimbabwe. Mirira maelection 2018 tokuzvambura imballot box zvakanaka.
Nhengo dzetajamuka nedze hashtag this flag dzakakurudzira veruzhinji mazuva mashoma adarika kuramwa mabasa kwakaita kuti zvinhu zvimire nemusoro munyika yose zvichakadai sangano reta jamu karaburitsa mashoko ekuti harisi kuzodzokera kumashure nekurwisana nehurumende kuti igadzirise matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika zvichitevera kufora kwaitwa nevechidiki vezanu pf mdc inotungamirirwa navamogeni tsvangirai yaburitsa mashoko ekutsoropodza mapurisa nekubvumira vechidiki vezanu pf ava kufora vasina kupiwa mvumo bato iri rati zvinorwadza kuti mamwe mapato nemapoka asingatsigire hurumende anoona ndondo kana achinge achida kuratidzira hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.